tambu da chaizo kiva garive ku Africa wo ane wo tarisira wo kuti nyika yakaita se America ikipa iri nyika inofanira kuchitevedzera anonzi maprinciples edemocracy tozva kuti ivo vatrumpu vari mupini wavo vanoti marights avo ekuchallengawo maelections but zvinhu zvatasina kutinyatso tarisira sevanhuwo vari kugara muno muamericawo nevanhuwo vanowotarisirawo kuti hurumendewo kana maelections angoitikawo zvichinziwo vanhu vakavhotawo the will of the people for equal respect.
Tichitarisa zvamataura kuti dzimwe hurumende dzekuAfrica dzakange dzakatarisawo ikokuno kuti zvichabuda, munoona vachizotora sei zviri kuitika izvi?
Ndinofunga zvinhu zvinotambudza chaizvo chaizvo especially kune nyika dzega dzichiri kukura munyaya dzedemokrasi. Tinoziva kuti nyaya dzedemokrasi idzi dzekutonga kwenyika nekufunctiona kwemagovernment inyaya dzakagadzirwa kuno kuma western countries and tichitarisa kuti mabatirwo anoita hurumende ichitarisa nyaya dzedemokrasi, demokrasi ndo system iri effective yavepo kwenguva yakareba sterege and seamericawo yave nemakore akati kuti ichiitawo maelections ichisimbisa atingati mastructures emagovernment. Chinhu chatakatarisira kuti zvinhu zvakadai so zvingave zvisingaitiki. Saka tichitarisawo nyika dzakawanda dzinowanzoitawo makakatano ari nyaya dzemaelections, zvinhu zvisina nyatsonaka zvakanaka because zvinhu zvisingataridziwo kuti kunyika dzakaita seamerica dzine masystems akasimba zvinhu zvinofanwa zvisingaitiki. Saka zvinhu zvinokatyamadza sezvanambotaura and zvinhu zvinotiwo dzosera kumasure masteps atatakaitawo kuafrica nedzimwe nyika ekuitawo kuti masystems edu asimbe semasystems wo ari kumawestern countries seamerica ino.
Tinoona ivo vari kutarisirwa kugadzwa pachigaro vajoe biden vemadhemokrats vari kutarisirwa kudoma vachange vari mukabhineti yavo vachashanda navo, munoona vachanyanyotarisa zvipi?
Ndiona senge pane chiedza chekuti nyaya dzerusaro rwaganda dzingave dzichitariswa pakabhineti nehurumende and totarisirawo kuti vachadomawo vanhu vatema vakati kuti vaimpawewo yatingatiwo the black citizens muno muamerica and futi tinotarisirawo kuti vaive vachitarisirawo dzinonzi nyaya dzeimmigration kuti pave nenguva yakati kutiwo maimmigrants vasinganyanyokonsidhwawo sevari very important panyaya dzerumende and totarisirawo kuti vachangava vachitarisawo hurukuro iripo panyaya yemitemo yemaimmigration kunyanyanyanya vana vanonzi vari pamutemo wedhaka vanobva kunyika dzakaita sana Mexico nedzimwe nyika. Uyezve tinotarisirawo kuti vave vachikurudzirawo zvekare vakapindawo munzvimbo dzehurumende and power. Tinotaurawo na Vice President Kamala Harris wo vanovawo munhu mutema and vanovawo munhu akaitawo kuti muno muamerica munomu nothing is impossible kana rumukadzisa. Totarisirawo kuti nyaya dzevatsvadziwo dzichiiswawo patable and chienderamberi chionawo vanhu vachipindawo mumapowers of position.